Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba
maniru akanaka vatereri ndini tanonoka wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero kutanga mwedzi wa 10 mwedzi uno wakurume kusvika mwedzi unouya mwedzi wa 9 kubvumbi mwedzi weRamadan muchitendero cheIslam apo vanhu vechitendero ichi vanenge vachitsanya nekuita mabasa ekubetsera vamwe tabata mutungamiri weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe Sheikh Ishmael Tuwa kuti vatiudze pamusoro pemazuva anoera awa
MaMuslim world yese pamwedzi unowu tikutsanya uyeze mwedzi iwowu weRamadhani iwowu imwedzi unoera chaizvo unoitwa mabasa ekunamata kunyatsorangarira dhipa tichiita macharity kuverenga Qurani yedu tichirangarira Mwari wedu nekuita mabasa akanaka azvoti mwedzi imwe hatiite asu special mwedzi wokuti Mwari vanopeta kaviri mibayiro yacho yatenge tichipiwa zvese izvozvo tichizviseva kubva kumoto kutisazonokandwa kumoto
Ramadan chii uye inorevei muchitendero
Ramadan kutsanya imwe pira yeIslam inokurudzirwa ese maMuslims anenge asingarware kuti vari vachitsanya avo vasingatsanye ndo vanorwara nevakurisisa vane pamuviri vakuyamwisa vakadzi vese ivavo vari exempted kubva mukutsanya
kutsanya uku kunorevei muchitendero cheIslam
kutsanya uku tinenge tichiita pachirungu inonzi yield objectives of fasting is stated by the Quran is to cultivate piety and fear of God kutya Mwari wedu kutsanya kuregedza kudya kunwa kuenda pabonde panguva yekutsanya kubva kubuda kwezuva ichipera kunyura kwezuva ndopanozotanga kudya munhu ipapo
kutsanya kunobetsera vatenderi sei
kutsanya kunotrena munhu discipline unenge wane discipline unochiziva kuti chese chaunenge uchida kuita iwewe unenge uchiti oh ndakatsanya saka panenge pane mafixed time acho anotanga kuseni zuva risati rabuda kusvika kunyura kwezuva
tingadawo kuziva Sheikh Dua kuti kutsanya kunoitwa paRamadan uku kwakabva papi
hama vadiwa Qurani yedu ndoo mwedzi wayakadzika mwedzi wekutsanya iwowo pausiku watenge tichitsvaga pamazuva gumi ekupedzisira inonziyo usiku wesimba kana kuti the night of power pacharabu toti pazuva relailatul qadr
Sheikh Dua tinoona kuti zvitendero zvizhinji zvine mazuva ekutsanya simba rekutsanya riri papi
hama vadiwa kutsanya munamato sekutaura kwataita munenge mune ukama padhuzidhuzi namwari wenyu muchiteedzera mitemo yamwari yacho muchiita zvese hazvive kuti mwedzi imwe hamudaro kwete hazvakangofanana nebhora kuti munopurakitiza mozoya paman match yamunozoita imimi kuti hanhasi tikuita the man match kana kuti yecup kana kuti yekuita sei asi pamupesa pamunenge muchitamba mabhora mwedzi uno ndewokubatsira vanhu vanotambura vana venherera shirikadzi hazvive kuti kwazvo hatibatsire vatikureverera kuti mwedzi uno unenge uri chaiwo chaiwo kuti ukaita mwari vanodhabhura makomborero aya
mwedzi uno uyu unoonekwa sei uye unorevei
profita wedu muhammadi sallallahu alaihi wasallama mwedzi unowu ndopanyanyoita yatoti pachirungu generous apo pavaipa vanhu mari chekudya zvekupfeka nezvimwe zvakadaro azvoti vaisingati mwedzi imweyi asi ndati mwedzi is a special mwedzi unenge uchitifungisa kuti mwedzi imwe yesei tichizoita mabasa iyayo
Tinotenda zvikuru mutungamiri weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Ismail Dua, netsananguro yavatipa pamusoro pemwedzi weRamadan. Vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana paine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vatereri pamusoro pezvechitendero, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Mosara zvakanaka vatereri.
Garira Jesu, 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 Jesu,